Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri Nyamavhuvhu 21, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Dare reConcord rinorasa chikumbiro chemisa Zimbabwe chekuti vatore venhau vabvumidzwe kushandisa nharembozha mudare iri mangwana, kuitira veruzhinji vaone zvinenge zvichiitika mudare iri paFacebook neTwitter. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzozeya mafambiro achaita nyaya iri muConstitutional Court mangwana. Vaimbove varwiri muhondo yerusununguko vokurudzira kubvisa zita ravamugabe panhandare yenyika, vachiti ridzokere kuHarare International Airport nekuti vamugabe mutengesi ari kushanda neMDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reConstitutional Court nhasi rarasa chikumbiro chemisa Zimbabwe chekuti vatori venhau vapiwe mukana wekutora mifananidzo nemavhidhiyo pachange pachinzwikwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, avo vari kuda kuti zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi wa30 chikunguru zvisendekwe parutivi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chemudare, gweta remisa Zimbabwe, amai Beatrice Mutetwa, vati vatori venhau vanobva kumakambani akasiyana-siyana vanofanirwa kubvumidzwa kutora mufananidzo wemavhidhiyo mudare vagoibudisa pamadande mutande nepazvivhitivhiti panguva imwe cheteyo inenge ichiitika zvinhu, kwete kuti komisheni inoona nezvematare yeJudicial Services Commission ibvumidze kambani yeZBC yoga kuita izvi. Amai Mutetwa vatiwo kambani yeZBC haifanirwi kuva iyo yoga inobvumidzwa kutora mufananidzo mudare mangwana, sezvo mamwe makambani enhau akazvimirira akangofananawo neZBC ane marezinesi ekutepfenyura. Vati zvakaitwa neJudicial Services Commission zvekupa ZBC chete mvumo yekutepfenyura zvake zviitika mudare zvinoita sekuti kambani yeZBC yakakosha kupfuura mamwe makambani enhau, uye vati zvichadhurira mamwe makambani enhau ari kuda kutepfenyura kunzwikwa kwenyaya ichange iri mudare mangwana, sezvo kambani yeZBC yati ichange ichibhadharisa mari inoita zviuru 10 zvemadhora pazuva kumakambani achada kushandisa mifananidzo ichange ichitorwa nekambani iyi mudare mangwana. Amai Mutetwa vaenderera mberi vachiti ZBC haibatike kune dzimwe nzvimbo munyika, uye ruzhinji rwevanhu rwave kukwanisa kuona zvinenge zvichiitika munyika kuburikidza nekutepfenyurwa kunoitwa nevanoshandisa mbozha nhare vachiisa pamadande mutande panguva inenge ichiitika zvinhu. Vatiwo zvakanaka kuti mamwe makambani akazvimirira abvumidzwe kutepfenyura ari padare riri kunzwikwa nyaya iyi mangwana, sezvo achitepfenyurira vanhu vari muZimbabwe pamwe nevari kunze kwenyika vari kuda kuziva zvichange zviitika panyaya iyi mangwana. Asi gweta ranga rakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatinomuda ishe chinyoka, vati misa Zimbabwe haina nhepfenyuro yainotepfenyura zvingapa kuti inzwikwe. Gweta ranga rakamirira Judicial Services Commission vaAddington Chinake vatiwo mutori wenhau anoshanda akazvimirira Vusani Vafana, uyo anga achitsigira chikumbiro chemisa Zimbabwe ichi achiti anodawo kutora mufananidzo mudare haana rezinesi rekutepfenyura nokudare nyaya yake haina kusimba. Magweta anga kamira ZBC panyaya ii. Atiwa ZBC inokwanisa kupa makambani ose mfananidzo yanoda nemhando yaanenge achida. Zvisinei nekuti ndeye muno kana kuti ndeye kunze. Sezvo achiti ZBC yave nemichina yechimanje manje inokwanisa kuita izvi. Mukuru wevatongi munyika Valuk Malava awo vanzwa nyaya iyi varasa chikumbiro chemisa Zimbabwe ichi vachiti misa Zimbabwe pamwe navavafana havana marezinesi ekutepfenyura saka nokudaro havana chavangarwira panyaya iyi vachinyoka vati vafara nemutongo waturwa nedare.
Zvabuda mudare zvinoratidza kuti mutemo wedu ndiwo wakakura kudarika zvinhu kudarika vanhu vose.
Rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa panyaya iyi vapo mangwana vati vagadzirira zvizere kudzukuka kwenyaya iyi vachiti vane tarisiro yekukunda panyaya iyi.
Takagadzirira kuva rakasha, takawina maelections varotikanganisa kuti nyika iende mberi. Iko zvino tabva mudare patava rakasha futi kuvaratidza kuti mberi kune zvinouya, saka takagadzirira.
Va Jacob Mafume vano vegweta riri kumirira mumwe wevakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vanowa manyika avo vari kutsigira chikumbiro chavachamisa chekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi vaudzawo Studio 7 kuti nyaya yavo iri pachena semhanza zvekuti dare harifaniri kutora nguva richinzwa nyaya iyi.
Isusu semagweta takagadzirira zvakasimbarara. Tine tarisiro yokuti magwaro ataisa pamberi pedare anotaridza iyo kuti pakaitika madhisinyongoro, pakaitika kukanyikana kuzha kwembwa panyaya yokuti maelection anga achiitwa muZimbabwe. Zvinhu izvi tazvibudisa pachena zvakajeka, naivo vatiri kunetsana navo vari kutadza kana kupindura mubvunzo yatakavabvunza neumbowo watakavataridza.
Zvichakadai, munyori weJudicial Services Commission vaWalter Chikwana vaudza Studio 7 parunhare kuti vatongi vedare reConstitutional Court vachanzwa nyaya iyi mangwana vachaita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera. Magweta avachamisa neava munangagwa achange achisvitsa nyaya dzavo zviri pamutemo, ukuwo vatongi vedare vachivabvunzurudza. Dare iri rinofanirwa kupa mutongo waro mukati memazuva 14 kubva musi waziviswa nyika nezvesarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mangwana dare reConstitutional Court riri kutarisirwa kutanga kuzeya nyaya yakakwidzwa kudare nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, asi patotanga mutauro wakanyanya pakati peZANU PF neMDC Alliance nyaya iyi isati yatombonzwikwa. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi ranoti mamwe magweta mana anga achidiwa neMDC Alliance kubva kuSouth Africa nekune dzimwe nyika kuti apinde mudare reConstitutional Court anogona kukundikana kuita izvi sezvo mapepa avo ekushanda muZimbabwe akanonoka kuuya.
Chakaita kuti vamirire musi wekupedzesera vobva vati minista vabve vaita zvinhu zvese vachityora mutemo, handizive kuti chii chakaitisa kuti vadaro. Saka pari zvino takangomirirawo kuti vatinosungirwa kunge tichikumbira njere dzavo vatipe, kana vatipa tozoenderera mberi. Asi nyaya iri kunzwi kwamangwana, hameno kuti zvichabuda sei pamafambiro azvapa.
Asi munyori mukuru muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro.
Bindauko riri kuda kuzama kuitwa nechihurumende ichi nderekuti magweta edu atakasarudza mamwe acho ari kubva kuSouth Africa, wana advocate Jeremy Gauntlet, kuti vasange vachimirira vaNelson Chamisa mangwana. Izvi zvinoitirwa nokuti vari kutya timu yemagweta yatinawo anoti magweta emuno nemagweta ekunze.
Muzvinafundo Love More Maduku, avo vanotungamira bato rinopikisa reNCA uye vachidzidzisawo mutemo paUniversity of Zimbabwe, vanotsanangura zvichaitika muConstitutional Court.
Dare iroro rine majaji mapfumbamwe, 9 judges zvinenge zvichinamirwana Chief Justice. Chief Justice izvozvo ndiwa Malava. Saka panenge paine majaji 9 anenge akatongomirira kuzwa nyaya iyoyo. Zvine mutemo wedu unosungira kuti kana munhu aenda kucourt panetuka mazuwa maviki maviri 14 days alifanya kuti court inofanonge ya decide nyaya hii yapera se taka hizo zizi by msu wechishanu msu wa 24 August so panofutumbi kwa kuti court inge ya peza kuti nyaya hii ya kionga kuti zakati ne zakati asi court ya hizo haina kumahimani kizuku mirira msu wa 24 taka panunga watali sile kuti even mangwana chaye koti ino kwa nsa kuto taurasha ino funga kutahai wa sista ona shakati.
Mutezeri we mnyori weze mtemo Mzanu PF vapo Mangwana vati vacha tanga kusimuza nyaya ikuno noka kwe mapepa.
Dozi ya tanga uguru wa izozo kuti mapepa application i yaka failo wa zilipa mtemo yaka iskwa ninguwa ere kana wapeza izozo zopinda munauru wa ombe kana kuri kutayambu kada neroro.
Asiva mwunzura wanuti apana nyaya.
Kala tichilelenga mapepa emagweta anyorwa AMDC alikupokana nukuti MDC ya kanono kaere achitana ngula iyo kuti wakashika ngula ilipo wakazo dilewa wako maofisi emutunga miri wenyika shushenda shakada rusaka haizi nyaya iki iyoyo kana kuti inokuriza kupera inyaya itori hombe nyaya paichatanga kutongwa Mangwana pachatanga zvino zviviri chekutanga chishatanga ndechekuti kune vakaburisa mapoints aya ekuti mapepa akanonoka kana kuti hana kusevwa kwazvo zvatingati procedure saka ndizvo zvinotanga kutaurwa nezvazvo izvozvo vanhu vasati vapinda mumwongo wenyaya vozopinda zvino kana majaji anogona kuti chivha imamira ipapo totonga pekuti mapepa akasvika nengo yakafanira here zvabva ipapo majaji anogona kuti itai nharo dzenyu dzese dzipere tozongotonga zvese kawani
vamangwana vanotiwo icho kwadi kuti mutongo unogona kukurumidza kupiwa
notarisira kuti nyaya ingangopera Mangwana kana yanonoka inogona kubvita the following day
pasi pebumbiro remutemo mutongo unofanira kupiwa chishanu chisati chapfuura uye hapana zve rimwe dare richanzwa nyaya iyi kana mutongo wangopiwa ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Vakarwa muhondo yerusununguko varikushora America nekuvandudza kwayakaita mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act pamwe nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekushanda kana kuti kutsigira MDC Alliance vachiti vatungamiri vemapato anopikisa ndivo vakaita kuti zvirango izvi zvivandudzwe. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Munyori mkuru msangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association va Victor Matema Danda vauza vatori venhau kuti havasi kufara nedanho reAmerica rekuvandudza zvirango vachiti zvinoratidza kuti nyika iyi haisi kutambira urongwa hwehurumende yava Emerson Mnangagwa wekuti Zimbabwe inoda kunatsurudza ukama hwayo nenyika dzepasi rese.
America iri kuratidza kuti izvozvo haizi koshesi inoda bedzi kuisa mbiri nemukurumbira wayo pasi rese zvisinei kuti zvinofadza vanhu vepasi rese here kana kuti hazvifadzi. Saka isi tiri kuti aiwa America kana ichida kushanda nesu ngaishande nesu seumwe akaita sesu kwete kuti izoita sekuti iyo ndo yaamukuru wedu izvozvo ndo zvatiri kuti hatisi kuda.
Masvondo maviri apfuura mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wekuvandudza zvirango pane vamwe vanhu muZimbabwe weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act uye vamatema danda vati izvi zvakaitwa zvichitevera kurudziro yakabva kune vamapato anopikisa zvikuru sei mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa navatendaibiti vePeople's Democratic Party. Vamatema danda vati hapana chakaipa kuva nemapato anopikisa asi havadi vanhu vanotengesa nyika kuti itemerwe zvirango zvehupfumi.
Saka vanhu vakaita sabichi na Chamisa negweta ravo Tavani Mbofu tsika dzavo hadziindirani nekuve opposition muZimbabwe dzinoindirana nekuve vatengesi venyika yeZimbabwe. Saka vanhu vakadaro hatisi kuvada.
Vashorawo kudyidzana kweMDC Alliance navamugabe vachiti izvi zvinoratidza kuti vamugabe vave mutengesi chaiye. Vatiwo vamugabe ndivo vakafurira MDC Alliance kuita mirizhonga musuwa wani nyamavhuvhu pamwe nekuti MDC Alliance ipikise zvakabuda musarudzo kumatare edzimhosva. Mumwe murwiri wehondo yerusununguko vanoko vatawanda chipato vatsindira mashoko aya vachiti vaitungamira mhirizhonga nguva yavamugabe ndivo vakatungamira mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakaitika muHarare, mauto akauraya vanhu vatanhatu.
Saka vanhu vese vanga vachiita violence, vana Jim Kunaka, vana mashaya mombe, vana they were the same authors. Saka chionai manje kuti chamisa wamunoti chamisa uyu. Is he for Zimbabwe or not?
Asi mutauri wePeople's Democratic Party inoe nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vashora vamatema danda nevamwe vavo vachiti vanofanira kusiyana nenyaya yekutyidzira utungamiriri weMDC Alliance. Vamafume varambawo kuti vari kushandana vamugabe.
Ivo ndivo vakashandana mugabe vakatora chiugabe chikapinda mavari. Vari kutsonda vanhu, vari kushudha vanhu, vari kuuraya ikonomi, vari kudya mari yeruzhinji. Pana chavari kuita chinobetsera nyika. Isusu tine kugunun'una kukuru nemashandiro anoita varume ava eutsinye ekuti nyika irambe ichitambura pasina zvinobuda. Ivo ndivo vakapembedza mugabe, vari ivo vachifamba vachiita semadzimai ake, asi iko zvino vakuda kusimudza musoro nokuti takamubvisa mugabe uya.
Vatiwo manyepo kuti MDC Alliance yakatumwa navamugabe kupikisa zvakabuda musarudzo vachiti bumbiro remutemo yenyika rinovabvumidza kuita izvi. Vatiwo vane umbo unoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirwa. Panyaya yezvirango, vamafume vati nyika dzekunze dzinodzika mitemo yadzo dzichitarisa zvinodiwa nevanhu vadzo, uye Zimbabwe inofanira kuita zvinodiwa nenyika idzi kana ichida rubatsiro kubva kwadziri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumuzinda weAmerica muHarare sezvo waramba kutaura pamusoro penyaya iyi. Zvichakadai, vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko vanoti vanoda kuti hurumende isandure zita renhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport kuti idzokere kunzi Harare International Airport kana kupiwa zita rerimwe gamba chairo, zvichitevera kutengesa kwakaitwa navamugabe apo vakatanga kutsigira MDC Alliance. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamugabe kana mhuri yavo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nemo Afghanistan. Zvombo zvakandwa nechikwata cheTaliban kumuzinda wemutungamiri wenyika iyi muguta reKabul panguva iyo vaAshraf Ghani vanga vachitaura mashoko akanangana nezororo remaMuslim reAid al-Adha. Cameroon. Mapato anopikisa ari kutatarika kuti abatane mukupikisa mutungamiri wenyika iyi vabia mwedzi miviri sarudzo dzisati dzaitwa. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika inonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika yave kukanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Izvo zvinonzi zvava kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire uye mari ichitonyanya kushayikwa munyika. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat rinoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu zvina nezviga makumi maviri nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 4.29%. Kukwira kwemutengo yezvinhu uku uye kutengeswawo pamukoto kwedhora remuAmerica kubva pazvikamu makumi manomwe kubva muzana kusvika pazvikamu makumi masere kubva muzana zvapa nyanzvi munyaya dzezveupfumi kuti dziyambire kuti nyika yananga zvakare kumaziva ndadzoka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanowirirana nemuono uyu.
Munoona kuti vanga vachibva kunze kwenyika nekumira kwakaita zvinhu kutamanya maamire nerongo, havaunzi mari dzavo, vanga vachingotaurwa aya kunzi vari kuuya mainvestor, vaingouya kotaura asi hapana changa chidyarwa. Kana izvozvo kuti vadyare munyika isingazikanwi kuti Zimbiana achange achitonga, vanhu ava zvinhu zvavo zvakazvira mangwana rakamira sei? Pakadaro vane mari dzavo vanotya, vanovhunduka.
Mashoko aya anotsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, vaLaxon Zembe.
Kusaiwirirana kuripo kwenyaya dzezvematongerwo enyika kwavhiringidza mafambiro ezveupfumi hwenyika, nekuti vanhu vese vemabhizimisi nevamwe vaya vatinoti mainvestors vari kuda kuuya kuti vaunze nemari muZimbabwe, iye zvinezvi vose vapera kumira kuti vakatarisira kuti chii chichaitika.
Muteedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vaKalisto Jokonya, vanotiwo muZimbabwe zvabva zvati mwana atsva dumbu mai vatsva musana, sezvo nyika yeAmerica yarambawo kubvisa zvirango.
Hakuna chinonzi masanctions akanganisi nyika yose. Anotonyanya kutokanganisa avo vasina varombo kana kuti vashandi. Masanctions pachawo hakanganisi vanotonga, anokanganisa vanotongwa.
Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti hurumende ndiyo yakazvigokera moto muziso nekupfuura vamwe vanhu vatanhatu muguta reHarare, apo vamwe vanhu vairatidzira kusafara kwavo nezvainge zvabuda musarudzo. Ko, chii chingaitwe nehurumende kuti igadzirise dambudziko rezveupfumi iri? Dr. Kanyenze vanotsanangura.
Zvinofamba nokuti muri vanhu vari siriasi zvakaita sei. Mukapinda muri vanhu vari kuziva zvavari kuita vane chinangwa, mobatanidza vanhu vemunyika menyu kuti vakomana vadikani ngatishandei. Takazviona kuna naChina, takazviona kuna naJapan, takazviona kuna naSouth Korea, vese vana Taiwan anonzi maAsian Tigers aya. Vakava inoo matambudziko angakatokunda yedu, asi nekubatana kwavakaita vakagona kubuda mumatambudziko.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekuvharwa kwemaindustry zvapa kuti vanhu vakawanda vashaye mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki pasi peNational Election Reform Agenda vanoti kana dare repamusoro reConstitutional Court rikasatonga zvinovagutsa, nyaya yesarudzo iri kupinda mudare nechitatu vacharatidzira. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Mumusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa munera Youth Forum vaLovemo Chinoputsa vati mashoko avo kune vechidiki ndeyekuti vagare vakagadzirira kuratidzira kana zvido zvavo zvikasasadzikiswa.
Tati vechidiki ngavagare vakagadzirira, panongopera nyaya iyi kana hurumende yavachamisa isina kugadzira, zvinoreva izvo kuti zvido zvedu zvinenge zvisina kuzadzikiswa, ende tinenge tafanira kuratidza kurwadziwa kwedu, kushushikana kwedu, uye kusafarira hurumende yavamunangagwa kuburikidza nemademonstration, kuburikidza neminamato, kuburikidza nekutaura nevekune dzimwe nyika kuti vange vachinzwisisa nyaya yekuti vana veZimbabwe vakavhotera vachamisa, uye vana veZimbabwe vanotarisira kuti hurumende ichange ichibuda inge iri hurumende inotungamirwa navachamisa.
Vachinoputsa vati kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu chiratidzo chekuti vanhu havana kuvhotera bato reZANU-PF.
Ah, ma voting rakaita vanhu vanoti pachivimbo chekuti vachamisa vakahwina. Evidence iripo yekubirwa kwakaitwa nekukanganiswa nekuchinjwa kwaitwa mafiga inotipa chivimbo chekuti vachamisa vakahwina.
Vachinoputsa vanoti kunyange hazvo kwakadeuka ropa muna nyama vhuvhu mushure mesarudzo vanoti vechidiki vasvipira kufira nyika pane kufa nenzara vari kudzimba. Vachinoputsa vachiwo ikodzero yavo sevechidiki kuratidza kunyunyuta kwavo kuburikidza nekuratidzira.
Kuratidzira kunotendedzwa pamutemo wenyika. Constitution yedu inotendedza vanhu kuti vange vachidemonstrata nekuratidzira. So hatitarisiri kuti hurumende kana masoja anga achizopfuudza vanhu kana kukanganisa kupedza upenyu hwevanhu nenyaya yechete yekuti vanhu vari kudemonstrata. Kudemonstrata iright yatakapiwa nebumbiro redu remutemo. Asi tinozviziva kuti hurumende inokuwadza nekuuraya vanhu neuchinangwa chekuda kuchisidzira vanhu kuti vanhu vasaramba vachiparticipata mumademonstrata. Asi takagadzirira vanhu vese vakaenda kuhondo vaiva vachitozviziva kuti vari kuenda kundofa kana kuti vari kuenda kundosunungura nyika. So mweya uyo ndo mweya watibata sevechidiki, mweya wekuti zviri nani tichifira kusunungura nyika yedu pane kuti tife nezhara tiri mudzimba dzedu.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko munera Youth Forum vaElvis Mugari vatiwo sevechidiki vanoshora kuchinjwa kwemanhamba neZimbabwe Electoral Commission ZEC ekukunda kwakaita mutungamiriri weZANPF vaEmerson Munangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika vachiti zvinoradza kuti seka haina kuita basa nemasvo. Dare rekonkoti riri kunzwa mangwana. Nyaya yakakwidzwa mudare iri nemutungamiriri weMTC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwavamunangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Modadigwa.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kufungwa nevateereri veStudio 7 pamusoro penyaya iri muConstitutional Court.
PaFacebook pedu nasi tanga tichikurukura pachirongwa cheLet's Talk, ngati kurukurei tichitarisa urongwa wamangwana weConstitutional Court iyo iri kuzeya nyaya yakakwidzwa kumatare dzimosva navachamisa veMDC Alliance. Tataura nezvizvarwa zveZimbabwe zvakasiyana siyana tichinzwawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika izvi. Tatanga kunzwa kuna valeni vati vanogara kuPolokwane kuSouth Africa.
Takataya vanobatira mafesi edu.
Tarisiro dzenyu ndedzekutiwo kudii nemamiriro akaita zvinhu?
Kana profu ipo vakomana veMDC Alliance vanopinda but ndiriwari nenyaya yebroadcast yavarambidza vangoti ZBC yoga zvinomanja ZBC yacho hei mawani.
Ndanzwa vamwe vachitaura vachiti zvanzi pari kudiwa mari dzakati kuti vamwe vari kutaura zvema 13,000 United States of America dollars kuti vanhu vagone kutora zvichange zvichiburitswa kubva kuZBC.
Manje izvozvo hazvisi mari dzozvo dzakawandisa dzingoburisa koga ndionese kuti kwanga kune kwadzakaipaii. Mari dzo dzakawandisa inongori nhau yekuti vanhu vaidatongopushira vanhu kusaidi kuti vasatongobvisa mari dzacho ende vasabudisa zvisaonekwa nevanhu vazii.
Tazonzwawo kuna mukoma tichafara shoko vanogara kuGwanda.
Tikutaza kuti vachamisa vanohwina bcause vane maevidence akawanda avainawo yekuratidza kuti vakabirizirwa mune zvakaitika musarudzo.
Idzi dzanga dziri pfungwa dzezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe maererano nenyaya dziri kumatare amangwana uko vachamisa vachange vachikwikwidzana navamunangagwa mukutsvaka kuti akakunda ndiani musarudzo dzavakati dzakabiridzirwa mwedzi wakapera.
Muchirongwa chedu cheThe Connection nhasi tiri kutaura nevechidiki maererano negakava riripo munyika pamusoro pezvakabuda musarudzo. Semaonero enyu, ingagadziriswa sei nyaya iyi kuti nyika ienderere mberi? Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Tungamiri Nkomo.
Saba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi iva nyesu zvakare mangwana. Ano kuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku.